chokwadi vakakwanisa kuapplya vulicense kuti vari kuda license yekuti vange vachishanda. Saka ndo yatiri kutarisavo izvozvi, nokuti panenge pane zvinhanho zvatinotorawo tichitarisa license tisati taita apa license yacho. Kati ichokwadi vakaapplya.
Vakanyora vachibva kuAmerica kunoku here kana kuti vane hofisi muAfrica kana muZimbabwe pari zvino?
Even muZimbabwe vaane hofisi yavo nekuAmerica ikoko, tinongotaura navo vese vehofisi yavo yekuno nehofisi yokuAmerica vachiwese.
Ko, zvanga zvichitaurwa pamadandemutande nemamwe mapepanhau kuti Potras yakarambidza Starlink kuti ishande muZimbabwe, zvanga zvichifamba sei semazira amuri kuita?
Aiwa, manyepo, nokuti isu hatirambidze vanhu vanenge vachida kushanda nesu. Inga president vakataura wani vakati tiri open for business. Saka tingadzei torambidza, katorambidza hatisiri open for business. Saka tiri open for business, hatirambidze. And malicense edu isu hatinopa hanei netekinoloji yaunenge uchiuya nayo kuti isetiraiti here kana kuti ndetambo idzi dzepasi idzi, hatisizvo hadzisizvo zvatinotarisa. Isi tototarisa kuti sevhisi yauri kuunza iri kubatsira nyika here ende iri kubatsira vanhu vedu vasi connected zvakadii.